sema MP ezanu PF takagara pasi tikatarisa kuti chinonzi legislature chinoreva ma MP na president kana zvichireva izvozvo ma MP MDC haangaiti chatingati double standards kuchirungu kuti kana vachiita zvimwe vachiita mutemo uchanosainwa napuresidendi vanoita asi kana puresidendi vacho vakauya muparliament ivo vanotiza isusu taa tichienda kumakomiti ose nevaanocheya tichiti ndo legislature ndo parliament yatiri but takazoona kuti aizvi ivo kana vasingakwanisi kuremekedza bumbiro remutemo rakaita kuti vamunangagwa vaiti puresidendi vasingakwanisi kuona vamunangagwa vari puresidendi venyika ino vakaenda kumaelection vakadyiwa vakaenda kukoti vakanodyiwa zvinoreva kuti ivo havaremekedzi constitution yedu inotendera munhu kuti kana asina kufara nezvaitwa aende kukoti ivo vakaenda constitutional court vakanodyiwa zvinoreva kuti vanhu ivava isati ngavaremekedzi kuti votocheya makomiti atinenge tirimo ivo vasingagoni kuremekedza constitution yenyika vasingagoni kuremekedza mutungamiriri wenyika wakasarudzwa navanhu ivo vakapikisa zvikaenda kukoti zvikaonekwa kuti ndiye wakanga ahwina
asika vachitaurawo ivo vari kuti nyaya dzakaita sekuparurwa kwebhajeti navamutuli ncube hazvisi zvinhu zvinosungirwa munhu wese kuti aende vachiti yanga iri yatingati ceremonial event chete
havana kutangira ipapo ese masona vanongoita walk away president vachipinda vanoramba kuremekedza kana kusumuka chaiko mari dzavanotambira izvino dzinoapurwa nasemu purezidendi yavanodii kuiramba
zvavanotaura aka honorable togarepi ndezvekuti mari iyi haisi yemutungamiri wenyika asi ndeye vanhu vanobhadhara mutero ndeye vana vezimbabwe
iwewe blessing mari ikauya nembavha kana kuti ikauya nomunhu wausingaremekedzwa usingazivi kuti yabvepi unogamuchira iwe